une point mwanangu kuti ndakataura parufu asi iyo nyaya yekuti ngatitaurirane zeve zeve tichitsiurana ndo yakonzera kuti vanhu varambe vachiita misikanzwa vachingoti kana nyaya ikangodai vanongoziva kuti president is long hearted is long suffering vanongoti usazodaro usazodaro hazvina kwazvinotishitsa ngatichisvika pasteji yekuti asingadi kushandira nyika ngaagare pasi hativuyi kuzokambena you will never see me ndichikambena nyange mukanzi handisiri mambo musafunga kuti ndichavuya ndikazokambena but I will stand for the good of the nation I will stand for the good of the party because musangano uyu takabva nawo kure ndowedu musangano uyu and kana uchida kuziva munhu ari so happy about ed ndini I benefited a lot from ed ndakapuwa prize pa great zimbabwe randinaro izvozvi some a feat that had failed during the previous dispensation ndine prize iroro he gave my children my plots avanawo izvozvi on my former farm and I'm extremely happy but why do you have to destroy him in 2023 by doing things zvinoita kuti vanhu vasamuvhotera moda kuzotanga kuti blame isi madzimambo kuti makanga musingativudzi mairega vanhu vachidini imi muchizvibona zvamuri kuita kuti hazvina kunaka muchitadza kutsiurana